Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati hurumende inofanirwa kubuda pachena panyaya yekuti dzidzo yevana vekuprimary nesecondary ichaenderera mberi sei uye kuti vanofanirwa kunyora bvunzo vachaita sei. Mumwe mubereki ane mwana ari kufanirwa kunyora bvunzo dzegrade 7 gore rino, amai Rudo Makamure, vati vanofunga kuti dai bvunzo idzi dzaendeswa mberi.
Mafungiro angu anoti madates ngaachinjwe aiswe muna December ekunyora examination kuitira kuti vana vedu vaone nguva yekuverenga nekuzoti vanyore mibvunzo dzavo zvisina madisturbance. Chirwere chakonzera nyika yese, hachina kuafekta isu tega. Saka madates ngaangochinjwa kuti vana vedu vakwanise kuiwana nguva yekuverenga.
Muzvare Tafadzwa Musika, avo vanochengeta vana vemukoma wavo vari mugrade 7 neform 4 vatiwo kunyange hazvo vana vachigona kuverenga vari kumba, maverengero aya anosiyana nepavanenge vari kuchikoro. Vati dai bvunzo kunyanya dzemuna chikumi dzaendeswa mberi kuitira kuti vadzidzi vawane nguva yakakwana yekugadzirira.
Tave takatarisira kuti vana vedu vachange vari kuchikoro kuvacation 2 weeks after vamwe vavhara asiri maexam classes, vachiverenga vachipusha for June exams, then pavanozouya kunokumba for the 2 weeks dzinenge dzasara, isusu vabereki tinenge takavatarisawo togona kuona kuti vari kuleka papi togona kuendesawo for maextra lessons. But now because of the coronavirus hazvichakwanisi kuti zviitike.
Zvimwe zvikoro zviri kukurudzira kuti vabereki vatengere vana vavo nhare mbozha kana makombiyuta kuitira kuti vakwanise kudzidza vari kumba vachishandisa internet. Mumwe mubereki, amai Oster Magoka, vati havazi vose vabereki vanokwanisa kuwana mari yekutenga zvinhu zvakadai uye kubhadhara mari inodiwa pakushandisa internet. Amai Magoka vati hurumende inofanirwa kupindira ichitaura pachena kuti nderipi gwara rinofanirwa kutorwa panyaya iyi.
Isusu mari dzema online hatina, mari dzedata hatina, mwana anenge asina foni achibva kunana bvukururu anoita sei? Handizivi kuti pangaitwa sei kuti zvigadzirisike. Hurumende iri kufangwa kutotora matanho.
Murongi wemabasa mumubatanidzo wenational association of school development associations and committees NASDAQ Vabani Manokora vati hurumende inofanirwa kuenzanisa kukosha kweupenyu hwevana uye kukosha kwedzidzo.
Maitirwo anoda kuita zvaanoda kuita tichiita tanza mativi ese dzidzo yevana vedu nechirwere ichochi. Saka ticharamba tichingotaura nehurumende sezvatinongoita mazuva ari ose.
Mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vatiwo hurumende haifanirwe kuda kumhanyira kuti zvikoro zvivhurwe kana chirwere chichiri kutekeshera. Vati pane vadzidzisi vari kudzidzisa vana nenzira dzakadai seWhatsApp vakati zvakakosha kuti hurumende itsigire nekuvandudza urongwa uhu.
Chataifunga ndicho kuti hurumende vasapote maefforts anoita navarairidzi kuti vave nedzifoni dzinokwanisa kubata vana vega vega nekubatsirawo kuna dzimwe mhuri dzisinawo mafoni anoenda paWhatsApp. Ndozvataifunga kuti izvi zvingabatsira.
Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvedzidzo vaKain Matema panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatiki. VaMatema vanogarawo vakaudza Studio 7 kuti havafi vakataura nayo nepamusana pezvirango zvaanoti zvakatemerwa hurumende yavo neAmerica. Asi vachipindura mubvunzo wekuti ndeapi matanho ari kutorwa mune zvedzidzo, kwakatariswa chirwere checoronavirus, munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hurumende iri kugadzira urongwa hwakazara hwekuona kuti dzidzo ingaenderere mberi sei. VaMangwana vabvuma kuti vadzidzi vakawanda kunyanya vekumaruwa havakwanise kudzidza vachishandisa internet, vakati hurumende ichabuda neurongwa hwainahwo panyaya iyi uyewo pakuti zvikoro zvichavhurwa riini. Zvichakadaro, vamwe vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro havazi kukwanisa kudzidza vachishandisa internet nekuda kwekudhura kunoita nzira iyi. Mumwe mudzidzi uyo angozvidoma nezita rekuti Tafadzwa ati vabereki vakawanda vakwanise kubhadharira vana vavo mari yeinternet nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzemari munyika. Mumwe zvemudzidzi Tabeth Magiganwa ati dai vemakambani enhare mbozha neinternet achipa vadzidzi mutengo wepasi.
Tamine yateri yakatongooma tsukurasikirwa nezvizhinji. Data rachonaka riri kudhura haritotangiki. Ndingada kuti kana titikumbire mai kana kuti baba havasi kuendawo kubasi. Zvimari zvachona zvinenge zviripo handizvatiri kutatarika tikwanise kuwana zvinhu zvemumba. Hazvisi kutokwana, zvinhu zvachona zviri kudhura. Tinakwanisa kubetserwa rekuti tiwanise access to internet, tiaccessa zvinhu zvedu for free, toita zvinhu zvedu zvekuchikoro. Tinotenda zvingafamba zvakanaka.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzezveupfumi uye vari muongorori akazvimirira ega vaFelix Chari vaudza Studio 7 kuti kushandiswa kweinternet mukuita zvidzidzo zvepamusoro hakusati kwasvika padanho rakakura muZimbabwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
zvikoro zvizhinji zvedzidzo yapamusoro zvinosanganisira mauniversity, mapolytechnic nemateachers college zvakabatwa necovid lockdown zvisina kugadzirira kudzidzisa vana padande mutande reindaneti zvatinoti pachirungu e-learning. Vadzidzisi vazhinji havana ruzivo kuti zvinombofambiswa sei uye havana makombiyuta anodiwa. Vana vazhinji kusanganisira vanogara mumaruwa nemadhorobheni havana makombiyuta uye madata bundles okuenda paindaneti.
Pari zvino zvikoro zvepamusoro zvemunyika zvakavharwawo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere pasi rose kusanganisira vanhu vana muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.